manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 24 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yave kuferefeta uori hunonzi nebepa naure Herald huri kuitika mukanzuro yeHarare pakutengeswa kwemastand kumakanzura. Asi makanzura ebato reCitizens Coalition for Change ayo ari kupomerwa mhosva yekuita zveuori anoti zvanyorwa neHerald ndezvemugodzi matsuro. Vakawanda voita chipatapata kumhanyira kumusha zvaita kuti mimwe miganhu yenyika ione mitsetse yevanhu nedzimotokari zvakareba. Tine hurukuro nevanoita zvemitambo kuti tinzwe kuti vachapedza zororo rekisimusi vari kupi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yave kuferefeta uori hunonzi huri kuitwa nemakanzura ebato reCitizens Coalition for Change muguta reHarare pakutengeserana nzvimbo dzekuvakira dzimba pamwe nemabhizimusi. Izvi zvinotevera nyaya yaburitswa nebepa naure Herald nhasi yekuti makanzura aya ari kutengeserana nzvimbo dzekuvakira dzimba nemabhizimusi nemari iri pasi kwazvo zvekusvika kumadhora makumi matanhatu vamwe vachizotengesa nzvimbo idzi nemari iri pamusorosoro. Tabata munyora anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti kuti tinzwe zvizhinji.
Iye zvino sesadunhu reHarare tanga tiri kutambura nekuti tikwanise kuwana kuti zviri kufamba sei munyaya yeland. Pari zvino mawetlands mazhinji atengeswa muHarare. Wakaenda ipapo tiri kuona kuti nzvimbo dzizhinji vanhu vanenge vane mapepa ekanzuro asi pane pasina mapepa eema. Zvichiratidzawo kuti Environmental Management Agency haisi kukwanisa kuteedzera magwara anenge achida kuti ateedzerwe kuti vanhu vapuhwe land iyoyo. Zvisinei isu sehurumende we are going to do my investigations edu toongorora kuti land iri kutengeswa sei. Katinge taona kuti land iri kutengeswa sei tiri kuvimba kuti kuendisa veruzhinji kuti macancellors nemaofficials vari involved mukati mecorruption vachasungwa. Naizvozvo toda kukurudzira vazhinji veHarare Metropolitan Province nyanyanyanya vanobatsiridza mukati mecity of Harare kuti dai zvanosvibira pese pavari kufungidzira kuti angava matoro zvinoreva izvozvo wetlands kana kuti nzvimbo dzaive magraund ebhora evana kana nzvimbo dzakarizivhirwa machechi ezvikoro vakwanise kuudza mapurisa kana kuti siso yehurumende tikwanise kuongorora. Zvechokwadi tiri kushushikana zvikuru nokuti land zhinji iri kutengeswa.
Inzvimbo dzipi dziri kunyanyotengeswa muHarare zviri kunze kwemutemo vamuguti?
Tiri kuona izvozvo tine kuMelbourne tikabva mukusunga vanhu takasunga vanhu zvakare kuBoredale nedzimwe nzvimbo dzekuti vanhu vaitaura vakanga vabatwa vacho kutanchibhadhara ismarki 60,000 US dollars.
Kwevo vekanzuro yeHarare vari kuti kudii nazvo?
Patakaedza kuongorora vamwe vakuru vekanzuro vanga vari kutaura kuti maplans akaitwa kare asi vanenge vatengesirwa vanenge vachiti kubva mukutengesirwa manje manje saka zvinhu zviri kutitambudza zvikuru sehurumende.
Toonawo nyaya imwe iri kunetsa vamuguti inyaya yemupedzanhamo. Tainzwa kuti yaifanira kunge musika uchivhurwa kisimusi isati yasvika asi nanhasi musika uyu hausati wavhurwa zvichipinza zvakare nyaya dzeuori. Muri kuibatawo sei nyaya yemupedzanhamo?
Isusu sehurumende takapindira mukati memupedzanhamo mashure maringe vanhu vachinge vanetsekana nenyaya yemupedzanhamo kuchinge kwaita kunge kunetsana pakati pemapato emaspace barons vanhu vaya vainge vachibhadharisa vanhu zvichiri pamutemo. Naizvozvo sehurumende tiri kuchoshanda pamwe chete nekanzuro iyoyo. Tine interministerial committee inosanganisira city of Harare irikutarisa marenovations nesecurity kuti ingaite sei pambedza namo. Sezvinewo dzimwe nzvimbo dzakawanda wanda dzakakomberedza mbedza namo dzakatanga kubva nezuro kubvumidzwa, zvakaita sana Unifriends Market ndo vakatanga kuvhura vachikwanisa kuti vakwanise kusenza. Pedza namo pairi zvinezvi takumbira vekanzu dzatakavakumbira kubva musi wa12 kuti vakwanise kugadzira mvura, matoilets, marata ese akatemurwa panhu pavaita mhirizhonga dzavo, uyezve kumeka shuwa kuti vanhu vachatengesera imomo vanhu zvechokwadi vanenge vachibhadhara kukanzuro. Tinoziva kuti mbedza nhamo inotakura 1760 vanhu vanokwanisa kutengesera imomo pazuva, asi tinovimbisa ruzhinji rwezimbabwe kuti mbedza nhambo ichavhurwa mazuva anotevera.
Vanga vari munyora anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti vari parunare muHarare nestudio 7. Asi mumwe wemakanzura adongwa nemazita munyaya yaburitswa neHerald vaDanford Ngadziore, vanovakanzura weward 16 muHarare, vanoti aya manyepo akanangana nekuda kuti vagari vamukire kanzuro yavo vachiti vanoforera nzvimbo dzekuvakira sezvinongoitwawo nevamwe vose.
Kanzuro yeCity of Harare inoshandisa mutemo watinotiwo Policy of Any Nature yekuti inopa vanhu vagari. Mutemo unopiwa kuvagari ndiwo unoshanda pamakanzera, ndiwo unoshanda pamaofficial. Prosesi yayo yakafanana, unotongoapplya just like any other person even uri kanzera. Zvakare pane inozi ministerial directive yakapiwa neminister of government inogavhene kuti kanzera anowana sei residential, anowana sei industrial. So prosesi iyoyo ndinodini inoshandiswa kupa makanzera. Uye zvakare hapana kanzera anopiwa discount pakupiwa kwake kwachaita industrial stance or commercial. Anongobhadhara full amount just like any other beneficiary achangapuwa nekanzuro.
Ko vatiri kunzwa kuti pane vanobhadhara discount?
Anobhadhara discount masenior management, makanzuro officials vane conditional service yakasiyana nemakanzera or emaresidents. So zvokuti kanzera apuwa discount inhema yeHerald, vari Herald hazvishamise, ndo maitiro aro, ndo maonero aro.
Asika apa pari kunzi pane humbo kanzera Ngadziore.
Kana paine uyo aita huori abira kanzuro or abira vagari, munhu iyeye kuti mapurisa ngaadini, ngaasungwe. Hakuna zvakare anobvumidza kutengesa stendi yaanenge apiwa under lease. Vanhu vazhinji vese vari kupiwa izvezvi vari kuteerera process, apuwa lease iyoyo ilease ye5 years achibhadhara mari yake pachena kukanzuro for the next 5 years. Asi kana 5 years ikasvika usina kuvaka any structure ipapo, waviolata lease agreement, kanzuro inotora land yayo back. So the lease agreement yeland belong to kanzuro.
Tiri kunzwawo zvakare nyaya dzehuori pakupiwa kwemastendi kana nzvimbo dzekushandira kumusika wemupedza nhamo. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Nyaya ine chokuita nemupedza nhamo makoronyera vari politically connected ndova vamwe vanhu vari kufamba vachibhadharisa vanhu mari ma$30, ma$50, ma$100 vachiti izvo kuti uwane table mupedza nhamo bhadhare kwatiri. But isi tiri kuti seguta hakuna mutemo iwoyo. Ivai matsotsi, mhangarai kumapurisa, endai kuzp, endai kuzaki, vanhu iyaya vadini vasungwe. Handokuwana table kumupedza nhamo, anoziva process.
Vanga vari vaDanford Ngadziore vanovakanzura weward 16 muHarare vari vebato reCitizens Coalition for Change vari parunare muHarare nestudio 7. Vanhu vakawanda vari kuedza kudzokera kumusha kubva kunyika dzakapoteredza, zvikuru vari kushandisa mugano weBelt Bridge. Vanonzi vari kuona chitsuku sezvo pamugano uyu pakazara zvakanyanya zvaita kuti paite mitsetse mikuru yevanhu nedzimotokari. Vamwe vatumira mashoko kuno kustudio 7 vanoti dambudziko riri kukonzerwa nekunonoka kuri kuita vashandi vezimura kuita basa ravo, asi zimura inonzi yazivisa kuti dambudziko riri kukonzerwa nekuwanda kwaita vanhu nguva imwe chete, uye yavimbisa kugadzirisa dambudziko iri kuitira kuti vanhu vakwanise kunge vayambuka panosvika zuva rekisimusi anove mangwana. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu kumiganho, tabata mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Ichokwadi mukoma Jonga, kwakazara kumabhodha. Tinoona kuti vanhu vazofunga kuenda nguva yekupedzisira. Tinoona kuti matrack zvekare anenge azotinonokeiwo kuti ange achiburitwa. Saka matrack awedzeresa mitara zvakanyanyisisa. Uye makambanis zvazoitika kumakambanisi zvokuti vatinonokei kuti vange vachiendesa vashandi. Vashandi vanonoka kuburitswa mumabasa. Saka ndozvimwe zvinhu zvakonzeresa zvekare vanhu vari kuenda kumusha kazhinji vanhu vane mapepa chete. Saka munhu ane mapepa wese kazhinji anenge achishanda, saka ndozvanyanya kukonzeresa kuti vanhu vazoenda nguva yekugumisira saizvozvi zviso.
Zviri kuitika kubhodha ripi? Ibhodha rimwe chete here kana kuti kumiganho yese iri kupindwa nayo?
Tinoona kuti bhodha reBadebridge Border Post ndo bhodha rinenge rine vanhu vakanyanya kuti wandisei. Taona kuti pabhodha replumtree of course rine vanhu vakati wandei, asi Botswana senyika dikiwo haingazoenzana nezvinowanika munyika yesouth africa. Saka replumtree tirikuona kuti rinenge riri kufambika zvakanaka. Vamiriri vedu vari pabhodha replumtree vanoti ivo zviri nyore kuyambuka pabhodha replumtree, nyange zvazvo pamboita dambudziko resystem yeimmigration yekubotswana yamboti dzimei, asi haiwa zvagadziswa nekukurumidza. Saka vanhu vari kufamba zvakanaka. Saka tingangoti bhodha reBadebridge ndo rinenge rineke dambudziko. Pachirundu tinoona kuti pachirundu pakanyarara, hapana vanhu vakawanda. Panyamapanda border post zvekare hapana vanhu vakawanda. Pops border post hapana vanhu vakawanda. Saka iBadebridge chete rine vanhu vakatowandei.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Boka rinoona nezvemamiriro ekunze muAmerica reUS National Weather Services nhasi rati kutonhora kwakanyanyisa pamwe nemhepo ine chando chakaipa zvakabata chidimbu chenyika iyi, uye zvinogona kuunza dambudziko rinogona kutora upenyu hwevanenge vari panzendo, vanenge vasangana nematambudziko, vanhuwo zvavo vanoshandira panze, zvipfuwo zvinogara panze kana zvipfuwo zvinogara mumba. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kutarisa pamusoro pezuva rekisimusi iro richange riri kupembererwa mangwana pasi rose. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Diana Kuvea vechitungwiza Residence Trust, avo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudunhu ravo. Rigaitinzwe nyaya yavari kutaura pamusoro pevamwe vari kutarisana nezvinhu zvakaoma vari kuda kunge vachienda kuchikoro.
Christmas inei kuno kuZimbabwe hazvina kumira mushe. Zvinova zvinhu zviri kunetsa zvikuru tichitarisa mama Christmas akapfuura, nekuti gore rino vanhu vazhinji vano vazhinji havana pekutangira, vabereki vazhinji havana kana chikafu kana mbatya. Ini ndauya pano nedambudziko revana vatatu vasikana vane 13 years, 8 years ne4 years. Vasikana ava chikonzero chekuti vasave neChristmas yakanaka inyaya yekusaenda kumabasa kuvabereki vavo, uye zvekare mumwe wacho akapasa zvisingaite anove ane 13 years, ende chishiro chake chacho chekuti aende kuboarding school akabuda nemaunits anoita 8 units. Saka vabereki havana kukwanisa kuti vazokwanisa vanhu vachiitira vamwe vese Christmas, kana mbatya dzeChristmas havana, chikafu cheChristmas havana, nekuti vari kuvavarira kuti vatsvage vaiwane mari yekuti musikana mukuru aende kuboarding, chinova chishiro chakaitwa nasekuru vake baba wababa vake vasati vashaya gore rakapera. Ndo dambudziko ratinaro. Tinozopata tavaona vairo gomi sodzi muzana ikani kwachitarisira kudya makeke kudya tinonaka kupfeka hembe nyowani nezvakasiyana siyana.
Pari zvino zvii zvavari kushuwira muri yamuri kutaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka?
Vari kushuwira kuve nembatyawu dzekrismasi, chikafu uye zvekare nemaschool fees egore rinouya.
Tombotarisa nyaya yegore rinouya, mari iri kudiwa imari yakawanda sei uyezve inenge ichibhadharwa ani?
Musikana mukuru ane 8 units ari kuda kumaaraund 1300 i-1300 United States dollars. Uyu ari kuenda form 1, then uyu ari kuenda grade 4 ari kudawo kuma$200 yekuti zvinhu zvake zviite kuchikoro kwaanodzidza. Kwoita wekupedzesera ane 4 years ari kudawo tongotwo 100-150 kuti aende kucresh kunotangawo ECD 1 nemaindful manoso.
Dai hurumende yakateerera pari zvino maiti chii?
Taiti hurumende ngaipe vanhu mabasa ndochekutanga, uye zvekare ngavape vanhu mukana vanotengesa, nekuti kuno kuvanhu vanopwanyirwa posi pavanotengesera kanzuru dzichivabira vachibhadhariswa mari dzakawanda. Ngavaivhure makambani vanhu vazvishandire. Mararamiro aitwa nana baba vede kuti taiziva kuti vanopuwa bhonasi Christmas tinenge takagadzirwa zvakasiyana siyana, ndo matarisiro atiri kutoita. Tikutotarisira kuti zvinge zvakatoimprova pane zvazvaive kare, kwete kuti zviite wesi sezvazvave iko zvino.
Vanenge vachida kubatsira mhuri iyi vanovabata papi?
Vanenge vachida kubatsirawo mhuri iyi ngavatibatowo parunhare runoti +263 78 072 1978 +263 78 072 1978.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinotenda muzvare Diana Kuvheya uyezve avo vanenge vachida kubatsira. Tinotenda kuti manzwa nhamba dzamunokwanisa kunge muchifonera kuti mubatsire vana vari kuda kuenda kuchikoro. Ini ndini Marvelous Mhlanganyakuye ndiri muWashington ndichiti muvene negore rakanaka. Happy New Year! Tosangana zvakare mugore dzva rinotevera.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure, tichitarisa gore rino ra2022 iro rave kusvika kumagumo uye kuti zvii zvinotarisirwa nesangano ravo mugore rinouya. Ngatinzwei vachitsanangura.
Rakauyisa matambudziko akati wandei ane kusuwa kwakawanda kutanga. Takaona vanhu vakawanda vachisungwa vachigara mumajeri nguva refu vasina kutongwa, yatinoti pre-trial detention, kusanganisira vekunyatsime, varayiridzi kusanganisira neni vasikala vachiri mutirongo nanhasi. Zvinove zvinhu zvatinosvora zvakanyanya kuti hazvifanira kunge zvichiitwa munyika inenge ichinzi ine demokrasi. Igore rekuti varombo vakawedzera kutambura, vapfumi vachiwedzera kupfuma, asiwo udzvanyiriri uchiwedzera kuti varombo kutaura kwavo kuve kushoma.
Ndezvipi zvikuru zvamungati zvaifanira kunge zvakagadziriswa munguva iyoyi ya 2022 zvamunoti hurumende yakapotsa?
Takaona kuiswa kwePVO bill iro rinowedzera kudzvanyirirwa kwevanhu richipasiswa nedare reparamende, zvinonyanyosuwisa zvakanyanya. Takaonawo zvakare kuwedzera kurambidzwa kwekuratidzira Freedom of Assembly zviwedzera kurambidzwa. Takaona kupazwa kwaiitwa mapleki ekukura hunda aiswa kunana Balakwe. Takaona kushungurudzwa kwakanyanya kwemasiti.
Zvii zvamaitarisira kuti hurumende iite muna 2022?
Taitarisira kuti hurumende ichashandisa gore iri kuita gadziriro, kutanga dzekugadzirira maelection, vachiita mareforms kuimplementa marecommendations emaobserver missions akawanda akauya kuzoobserva maelections eri 2018. Taitarisira kuti sezvo riri gore rekuti taakuenda kune mamwe maelections, zvichashandiswa kugadzira mareforms iwayo kuti panokwana maelections edu asave negakava rakanyanya, vanhu vawirirane kuti ndizvo zvirimo zvabuda musarudzo. Taitarisirawo chepiri kuti sezvo tiri kunangana nevision 2030 tichishandisa MBS 1 taitarisira kuti pane zveupfumi tichaona kuwedzerwa kuiswa hwaro hwakasimba hwekuti upfumi hwedu hubudirire nekuwedzerawo kupa masocial services kuvanhu vedu kusanganisira kuvawo nemvura yekumwa zvipatara nezvimwe taitarisirawo kuti reengagement yedu haichazove yepamuromo tikwanise kushandidzana nekudyidzana nedzimwe nyika tichiita kuchengetedza kodzero dzevanhu kuti tikwanise kujoina the family of nations taitarisirawo zvakare kuti Zimbabwe icharatidza umare hwayo pakugadzirira nyaya dzekurima kuti tikwanise kuita sizini yakanaka yekurima ine zvirimwa zvinokwana zvinotaona kuti tamisa again an opportunity yekurima zvinhu zvinokwana vanhu tichitarisa kuti mainputs kudhura kwaari kuita varombo vazhinji vari kuatadza chanyanyatanya nyotarisira in short wanga kuri kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe hurumende iise hwaro hwekuti upfumi hupunduke tiite gadziriro dzakakwana dzemaelection
iyo hurumende inopomerawo vemasangano akazvimirira kusanganisirawo mubatanidzwa wecrisis Zimbabwe coalition kuviga nyaya yeshanduko yekuda kushandura hurumende zvinoita kuti hurumende inge ichizobudawo nemumwe mitemo iri kuonekwa nemasangano akazvimirira senyu seyakaomarara
pasi rose political lobbying haina kumbobvira yarambidzwa hakuna panonzi vanhu vese ibvai muarena yepolitics kana tikatarisa section 67 yeconstitution inopa vanhu simba rekuti munhu wese ane kodzero yekuti anga achipinda mune zvematongerwo enyika hurumende yezanup f iriuda kuti zviitonge zvisiri pamutemo kuti macitizens anokwanisa kuve organized kuti alobhe kuti tinoda kushanda neava tiri kushanda neava hakuna munhu anga achiita lobbing yekuti zanup f yega ibve asi iyo zanu inoziva kuti yakundikana saka inotya munhu wese angotanga kuda kuorganiza inofunga kuti arida kuudza vanhu chokwadi chekuti hurumende iripo haichagone basa
kugore ra2023 zvii zvamungatarisira
nezvishuwo zvakanaka zvegore ra2023 zvatinoziva kuti hazvite zvakazadzikiswa 2023 tichaona vanhu vachipondwa 2023 tiri kuona vanhu vachiwedzera kushaya marights tikatarisa bhajeti redu riri kuratidza kuti harisi kuzosapota kuwanikwa kwedzidzo harisi kuzosapota kuwanikwa kwehealth care saka vana vazhinji vachatadza kuenda kuchikoro vanorwara vazhinji vacharamba vachishaya kurapwa
manga makateerera kumutauriri wesangano recrisis in Zimbabwe coalition vaobert masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu muchikamu chedu chemitambo Kisimusi inguva yezororo yekufara nemhuri pamwe nekushanyira hama neshamwari Michael Kariati anotitaurira kuti vemitambo vachange vachiitei panguva ino
vakawanda vanoti mushure mekutadza kushanyira hama neshamwari makore mashoma apfuura nemhaka yechirwere checovid-19 vachange vari munzira kushanyira hama kumaruwa nemaguta akasiyana-siyana mutambi wetsiva ane mukurumbira Brandon Dennis anoti achange ari kumusha kumasvingo achipemberera zvaakakohwa mwaka uno
kisimusi ndiwo mashure ndiwe zhira tinenge tichingofarawo tiriko kumashure kisimusi panenge tichicelebrate zvakare kucelebrata mukombe wangu
vamwewo vakaita semurairidzi wenhabvu wevabati vaive pagedhe chenjerai dhuve vanoti ino ndiyo nguva yekuve nemhuri nekuti basa ravo harivape nguva yakakwana yekuita izvi
ukatarisa basa ratinoshanda here tinowana nguva shoma yokunge tine mhuri yedu asi pakrismas apa ndinenge ndichifara hawangu ndine vana vangu tichiwana mukana nefemili yangu tichishanya kunosvikawo kana kumusha tichimbonoonawo vana mama kumusha ikoko tinofara tinawo
murayiridzi wechikwata cherugby cheHarare Sports Club Derek Chiware anoti vari kupa vatambi vavo nguva ino kuti vambokanganwa zvemutambo werugby vopawo nguva kumhuri dzavo ne kuhama ne shamwari.
Kanguwa ino istrukuti ka Christmas tuenge tichi rerutsiro wa tambi wedu tichiti njongwa ya kuzorora saka tina encourage tinoti active rest wana oma program wanengwa chita asi kutanyanyanyaje pa field tirukuti tamboti zorore mbichana kutuwa kwanza kuspend all time ni wamo wavo saka Christmas yedu nengi akati nyarare
aimbovi mtambi wetsiva muremu we midwet farai kana anochedzwa kunzi kudo mugoni anoti ino ndiyo nguva yaanoshandisa kutsvaga vechibiki vane tarenda
basa redu ndiri kuscouta kuona matarenda sezvatakaitwawo takascout kuone vakati scout saka tinenge tiripo pakutarisa vana vadiki vachinge vachifamba vachitamba vese kuna kuti aiwa yanoenda kuenda kuone tarenda redu yanenge ari ane tarenda redu saka tinotorawo vanewo totanga kuvadzidzisa
aimbobatira chikwata chekambuzuma United Shepherd Saizi anoti akanamwa nemari dzezvikoro dziri kudiwa munandira gore rinouya zvekuti Kisimisi ari kutamba ari pamba
Christmas yedu tichangopedza tingori pamba nevana nofuka tingagochoka nyama kemari shoma shomawo nekuti mafizi zvakaoma gore rino mafizi akatiwandira
munyori wezvemutambo wenhabvu anogara kuEngland Admire Muhemeke anoti ari pamba nemudzimai wake zvekare kuEngland mushure mekunge vana vachanya kuZimbabwe kunoona gogo vavo asi mutambi wetsiva wechidzimai ane bhande resilver reWorld Boxing Council kuda kwache chiwandire aseka zvake achitiye haana kana mari zvekuti achange akatyora zvake ari pamba uyezve nekutora nguva ino kugadzirira mutambo wake unotevera ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Zvongwe yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti yave kuferefeta uori unonzi nebepa nhau reherald huri kuitika mukanzuro yeHarare pakutengeswa kwemastendi kumakanzura. Asi makanzura ebato reCitizens Coalition for Change ayo ari kupomerwa mhosva yekuita zveuori anoti zvanyorwa nebepa reherald ndezvemugotsi matsuro. Vakawanda voita chipatapata kumhanyira kumusha zvaita kuti mumwe miganhu yenyika ione mitsetse yevanhu nedzimotokari zvakareba pamberi pezuva reKisimusi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokuoneka ane mufaro tichikushuwirai kuti muve nezororo rekrisimusi rakanaka mangwana. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gaino Gumede Saidi.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amathono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Siyahlangana kweza kusihlwa Mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 24 kaMpalakazi 2022. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje
ikhathi siyathi khangelele ukuthi akule sithi abantu bethenga abantu bezakaja amarenki ejele amabhasi emalutshwane kodwa kukhanya ukuthi lo nyaka kuzakuba njalo ngoba njengoba sikwazi abantu bayakhalakhala bayakhonona.
Ingcwethi zezomnotho zithi akutshengisi ukuthi sisesikhathini sekhisimusi emadolobheni ngoba abantu kabasatholi imali eyenelayo ukuthi bajabule ngenxa yomnotho welizwe owehlulayo ukuvuka njalo.
Ikhisimusi isifikile kusuke kwaba nzima nje lo nyaka ayisozifanele eminyakeni eminingi ngenxa yodubo lwemali kodwa kunzima kunjalo omama bayazama ngayo yonke indlela ukwenza amaklabhu batshayile amaklabhu aba amagrosari ayiwa asethenjiwe ngemakhaya ngekhisimusi.
Izakhamizi zemaphandleni esabelweni sezansi yemandebeleni zithi ukubhidlika komnotho welizwe okuvezwa yikuqonga kwentengo yempahla ezitolo kuzadala ukuthi ikhisimusi yalonyaka ibe duma. Namhla kuhlelo abaculi bethu sizokuzwa kumculi wezokholo uThemba Maseko yena osethule isingle yakhe ethi elesihloko esithi uthando lukaJesu. Siliphathela zonke lezi ndaba lezinye kulumsakazo. Ingcwethi zezomnotho zithi akutshengisi ukuthi sisesikhathini sekhisimusi emadolobheni ngoba abantu kabasatholi imali eyenelayo ukuthi bajabule ngalesi sikhathi ngenxa yomnotho welizwe owehlulayo ukuvuka njalo. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezomnotho ngalolu daba.
Sibona ukuthi khathesi isikhathi sekhisimusi kodwa akutshengisi ngoba kukhanya umumo wakhona womnotho awukawumanga kuhle ngalezi zikhathi siyasikhangelela ukuthi akule sithithithi abantu bethenga abantu bezakaja amarenki egcwele amabhasi emalutshwane kodwa kukhanya ukuthi lo nyaka kuzakuba njalo ngoba njengoba sikwazi abantu bayakhalakhala bayakhonona izimali zakhona zeneli intengo ziphezulu ayakutshengisa ukuthi ikhisimusi.
Kulumnyaka iminyaka emibili edluleyo besikhuluma ngobhubhane lwe-COVID. Khathesi kubangelwa yini ngombono wakho njalo kuzalunga na?
Ya, okukhona ukuthi kuleyathi esingathi ngekhiwa i-disposable income. Leyo yimali esalayo nxa umuntu angazasebenzise umholo wakhe ezinto eziqakathekileyo. Imali esalayo iyabe ifanele isetshenziswe ekuthengeni umuntu sekeqinisile futhi ezinyeizimali zakhe emabhanki kodwa nxa uzulu weZimbabwe engadidi imali eningi kutho ukuthi kuyabe kungela-disposable income. So kufanele ukuthi umumo womnotho uqale ulunge ama-industry asebenze intengo yemali ingathi iye phezulu isishuthi ngesikhiwa kungabi le-inflation akusoze kulunge nxa lokho kungalungisekanga ngoba imali ezingena esikhwameni zilitshwane phinde imali ezisalayo nxa abantu bebhadale okuqakathekileyo zilitshwane abasizela zibe yithwala ekuthenga.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi yezomnotho esixoxe laye eseHarare. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi akusiqiniso okulotshwe liphephandaba le-Herald lisithi kulamakhansela edolobho le-Harare athengiselwa izitanda ngentengo ephansi abe sezithengisa lezo zitanda ngentengo ephezulu. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziva uthi iphephandaba likahulumende liqamba amanga aluhlaza ngoba lingazange lahlolisisa lolu daba labekhansili yeHarare kodwa laphanga laloba elikufunayo. Ubuye wathi akula kansila ovunyelwa ukuthenga izitanda zamabhizimusi kodwa amakhansila alelungelo lokuthenga isitanda sokwakha indlu. Kusenjalo ibandla le-CCC lihambisele ukudla lokunye kumalunga aziwa ngokuthi Nyatsime 16. Abaningi babo abasanda kukhululwa entolongweni ngemva kokubotshwa kwabo besetheswa icala lokuphehla uDlame. Umdeni kamnumzana Job Skala, ummeli wezengeza West edalele ePhalamende olokhe esavalelwe, laye uphiwe ukudla kwekhefu leKhisimusi. Sizwe nokugceleyo kusiziba.
Ye namhlanje ke besisenyathime 16 esidungiza ukubana sidilive ke ama-Christmas hampers avela kumongameli advocate Nelson Chamisa yasemulini ka-honorable Job Sikhala ngoba liyakwazi ukubana ke sentolongweni besikhangele ukubana ke ngesikhathi ezabe iphibheli kodwa ke kungasena thina njengemhlanganiso ye-TCC sithunywe ngumongameli ukubana sihambise ke iphasili zakhe ke ama-Christmas hamba kumuli ke ka-honorable Job Sikhala.
Bakwemukele njani lokhu?
Bayamukele ngokujabula lokuzehlisa lokuthobe kanjalo lokubonga ke abantu bonke abakhontributha ukubana sikwazi ukubana ke sinike abantu ke ama-Christmas hampers njalo le Nyatsime 16 abaphumayo njalo nehlobo zabo ukubana ke bethole ke i-appreciation from TCC.
Zikhona yini ezinye indawo lapha elizakuya khona lisenza okufanayo?
Sasa ke sisabe sisejolotsho siye enkayi njalo ke sisaya ke endaweni ezijeneyo ke emathempeleni emaphandleni kubotshipike le ndawo zonke ukubana kuhanjise kama-Christmas hamper avela kumongameli wakhe ke-Nelson Chamisa.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC exoxa le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampaba kubembula
lamlela ntwandwe.
Uhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zemaphandleni esabelweni sezansi yemandebeleni zithi ukubhidlika komnotho welizwe okuvezwa ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kuzadala ukuthi iKhisimusi yalonyaka ibe duma. Iningi kulesi sabelo livele libhekane lendlala enkulu ngenxa yokunganikwe kuhle kwezulu kulumnyaka. Lithi leli langa lizadlula nje njengamanye. UAlbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Izakhamizi ezikhokhelelwa umsakazo weStudio 7 zithi zizalondoloza imadlana ezilayo ukuze zibhatalele abantwana indleko yesikolo lapho zivulwa ngomnyaka ozayo. Ukuma manzonzo komnotho lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekuthe iningi labazali kumele likhethe phakathi kwekhisimusi lekusasa yabantu babo. Unkosikazi Matilda Dube oyisakhamuzi seyinsiza uthi kulezi nsuku ikhisimusi sokulibizwa nje.
IKhisimusi ngensuku ezadlulayo yayilungiselelwa sikuphe sizakudla izinkwa, sivinyama, sithebe bakithi izinkwa etiyeni, sikholise, siyegida kubomakhelwane amarediyo, abalamarediyo, senze konke okumnandi okuthokozisa umntwana. Nezigqoko siyabe sithengisa, siyabe sithengelwe izigqoko ezintsha. Selizinika lelo langa bakithi omunye sakhe omunye sakhe kumnandi kunjiyana kwakumnandi bakithi manje alimnandi ilanga leKhisimusi ngoba uyawungelayo imali yokuthi uthenge ukudla kwakho okwaneleyo.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane eGwanda uthi lanxa ezahlaba imbuzi ngeKhisimusi kasoze asebenzisa imali eningi ngoba izikolo lazo sekuseduze ukuthi zivulwe.
Into zakhona zonke kula nto ihambayo, lo mnotho ufile, yonke into ifile, kusalele nje abantwana. Abantwana yibo nje abangelokubisa ikhwavitha, kungelala nto ikhwavithwayo. Akulalela ukuthi into ziyadura, zidura zinjalo. Imali yakhona vele kasiyitholi, imali yakhona kayitholakali ukuthi khona ungabuyenzela abantwana iKhisimusi uphinde izikolo zizavulwa futhi zivule izikolo, imali iyabe ifuneka. Imbuzi sizabahlabela nje abantwana badle la ukuba bajabule kulokuthi bayedlela izinto emizini. Vela akusafana la kudala. Kudala izwe lalihlezi into zonke zazivele zikayini. Manje kadesi hayi akathesa kulalutho.
Unkosikazi Phathisiwe Nkalo esilikwe kwana North uthi bazancedwa zimpahla abakade bezigqogelela bengabomama umnyaka wonke.
Ikhisimusi isifikile, kusuke kwaba nzima nje lo nyaka, ayisozifanele eminyakeni eminingi ngenxa yodubo lwemali. Kodwa kunzima kunjalo, omama bayazama ngayo yonke indlela ukwenza amaklabhu. Batshayile amaklabhu abamagrosari ayiwasethenjiwe ngemakhaya ngekhisimusi. Okuningi akusekho vele, ikhisimusi yakhathesi yona yesafani le yakudala. Ngenxa yesimo somnotho abemazweni sebefikile kodwa kababuyanga njengeminyaka yonke ukuthi babebuye ngobuningi.
Umnumzana Colin Ngwena oyisakhamuzi Marinoha kwa-10 Matobo South uthi iningi lezakhamizi lizabe ligola amacimbi ngosuku lwekhisimusi.
Bebekhangela kuphela khonokho okuqakathekileyo empilweni ukuthi ma ngingathenga impuphu ngivale laphana abantwana bengalali bengadlanga. Kuyabasinda mpela amalungiselelo ayisiwo la esiwajwayeleyo. Abantu abaphithizeli, abantu abalazimali, kunzima. Thina ngapha ikhisimusi hayi asiyiboni impela, ayikho. Sibe sesithi khona abantu babhizi abaphithizeli ekulungiseleleni ikhisimusi, baphithizela bezama ukuthi badobhe amacimbi ukwenzela ukuthi baziphilise, njengoba ngitshile ukuthi babe befuna ukuthi bakhave izinto ezi-important eziqakathekileyo empilweni zabo.
Unkosikazi Saziso Khumalo yena odabuke evokole insiza njalo elikholwa uthi ikhisimusi yalonyaka ibusisekile ngoba abantu bezabonana ngemva kwesikhathi eside bevalelwe emazweni athiyeneyo kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-COVID-19.
Silo nyaka ikhisimusi ingelanga langensonto, abakhonzayo lilanga elihle kakhulu elokumbonga umlimi ngoba abaningi bazasiza kuhamba ezinkonzweni siye mkhonza umlimi. So hayi, ikhisimusi yalo nyaka ngalezo ndlela izabe ingebusisekileyo futhi imnandi. Kodwa hayi, vela isozifana nele khisimusi yakudala, izinto kasisazitholi njengakudala laphana ukuthi kwakuhlokulungiselelwe esibili kusukela kubonovemba ngamafulawa vele ahlathengwe.
Amapholisa esabelweni sezansi emaNdebeleni sekhuthaze uZulu ukuthi ajabule kodwa engadlulisi amalawulo. Emnyakeni edlulileyo abantu bagcina belimazana kumbe bebulalana ngelanga lekhisimusi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube ngilifisela ikhisimusi elithukela.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafowenu.
Siyabonga Albert Ncube, okwamanje siphe uSithandekile Mhlanga ithuba lokusipha uhlelo luqondane lokubhekane labesifazane empilweni.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sihlaziya okukhangelelwe ngabesifazana kanye labantwana emaphandleni ngaleli khefu lekhisimusi. Iningi lisithi umnotho welizwe olukhuni. Sixoxa lonkosazana Florence Magagula ohlala eLupane.
Hayi, khona akukho nje lutho olutheni olutshengisayo ukuthi abantu ikhisimusi isisondele. Kuyazifananela nje, akutshengiseli. Phela ikhisimusi nxa isisondele, siyabona nje ngokutshintsha, ukuphithika bekuphithizela emashopu, injiva ziyabe zivuyile emgwaqweni, la uyabubona kugcwele ama-GP, labantu njalo ukubabona nje bephithizela, beshopa okokudla, beshopa izigqoko zekhisimusi. Hayi, akubonakali. Ungabona nje umuntu oshopayo, umuntu uyabethenga amabhuku elungiselela ukuvulwa kwezikolo. Ikhisimusi nje sokudlilanga elizifananela nje lamanye amalanga. Hayi, lisamangalisi. Abantu sebezenzela nje izinto eziyizwa abazibona ziqakathekile ikakhulu ukulungiselela ukubuyela kwabantwana kumnyaka ozayo esikolweni.
Kuyini abantu abakwenzayo okubakhathazayo abalokhu bephatheke ngakho? Izulu liyana yini? Bakhathazeka ngokuthi baza kudlani kumbe bazabhatala ngani ama-school fees?
Izulu ubona liyana, bayalima abantu, lanxa nje inhlanyelo zangukhona zidura, umuntu engasoza yenelise ukuthi athenge inhlanyelo ayabe efisa ukuthi ayithenge, ngoba izulu leli ngendlela eselisina ngakhona sokunzima ukulima umumbu wesintu ngoba liyaze lihambe lokhu ongavuthwanga. So sokufuneka zona ezi inhlanyelo zesikhiwa. Abakhanya bephatheka ngayo kakhulu ikuvulwa kwezikolo, ikakhulu laba abanabantwana abaya kuboform 1, baphithizela abantu ngokudinga indawo zabantwana, ngokudinga konke okufunekayo ukuthi umntwana azaye esikolweni. Lala indaba ze-school fees vele zivele ziyahlupha ngoba iningi labantu abasebenzi, abantu bayathi baphila ngokuthengisa. Ekuthengiseni kwangikhona akula mali ephumayo ngoba imali sijwayele itholakala kakhulu ekuthengiseni ngazo zona lezi izikhathi, kakhulu yona le iviki kuyiviki yokugcina nje sisiya kuKhisimusi. Yikho wonke umuntu eminyakeni edlulileyo abantu kade bephithizela kakhulu kuthiwa kuthenga izigqoko zeKhisimusi, kodwa hhayi lo nyaka kumahluko kutshintshile sibili. Abantu baphithizela lamasetsheli, lama-school shoes, lama-socks abantwana besikolo. Ngakho-ke kuba nzima kakhulu especially kubantu abathengisayo ukuthi kumnyaka ozayo bazayenelisa yini ukubhadalela abantwababo esikolo, ngoba phela nanka amabhizinisi amile, bahambile abantu bayahoda sibili kubo-South Africa, Botswana, kuthi izigqoko zimila kula muntu ozithengayo.
Njengabalwela amalungelo oluntu la njengezakhamizi zakhona ngapho, kuyini elifisa ukuthi ngabe uhulumende uyakwenza ukwenzela ukuthi impilo yabantu ibe ngcono? Njalo bakhona yini abanye asebevele bephathisa abanjengenhlanganiso ezizimele?
Ukuthi iLupane njengendawo elethimba, aluba ithimba leyi sitayihavestwe ngabantu beLupane bathole imisebenzi, laba abazayiprosesa njalo iproseswe ngabantu beLupane zibenelise ukugcina izimuli zabo. Zikhona inhlanganiso ezizimeleyo ezifanana labo Dreams, labo Comfort, ziyancedisa kakhulu abantwana abangamankazana ukuba bhadalela ama-school levy. Then Comfort iyancedisa abantwana from primary school baze bayefika ku-tertiary. Kodwa ke uhlupho olukhona ukuthi abantwana abathola usizo lolu ngabantwana abangamankazana, abangabafana bebesebesala phandle. Nxa abantwana babafana sebesele phandle sokutholakala kusiba lama-dropout.
Lo nkosazana Florence Magakula ohlala eLupane ebesixoxa layo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge ke uSithandekile ngohlelo oluqondane labesifazane. Namhla kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba uChris Gande uxoxa ngodaba lwengozi zomgwaqo edethe emgwaqweni osuka kobulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls elo councilor wedethe umnumzana Stanley Torima.
Ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakeleyo?
Okwenzakala amalanga amabili adlulileyo ngokuthi bomama labana abathengisayo i-close date omunye wabo watshaywa le mota ethengisa ukuthi akade ekuthengisa khona ebhasini, imota yabo yayivela ngale yamtshaya wahle wafa on the spot. So hayi china njengezakamizi zendawo yona le tete and cross tete, so almost one and the same thing.
Manje imuli yomufi iyaphiwa yini uncedo nguhulumende?
Okuncedo lapho kangikwazi, but indlela eyenzakale ngayo kuya kumele ukuthi uhulumende laye engenele bebone ukuthi bayasiza abantwana. Ukubona umama etshaywa ethengisa emsikeni kumbe ku-growth point laphana e-cross date kutsho ukuthi umama is a breadwinner, because nxa ngizwisisa kahle mina ngihlale e-cross date nxa ngizwisisa kahle umama lo umkake is disabled, is on a wheelchair. Yena umama kusho ukuthi nguye kade vuka every day esiyothengisa esithengisela laphana e-cross state. Manje nxa sokutshaya wena esifa kusho ukuthi uhulumende kumele ukuthi angenele. Angikwazi imithetho nje ukuthi ngaba kukhanziswa kanjani, but kufanele, because now that the breadwinner kaseko kuyazo kumele ukuthi yena uhulumende ebe ngu-breadwinner by some other means. Kumele kube njalo. Abantwana labana bazakhangelwa lobantu, ubaba lobana ongahambiyo uhamba one-wheelchair uzakhangelwa lobantu. Ngokubona kwami even ungasomthetho ukuthi uhulumende kumele ukuthi ebone enakanele imuli le, mina ngibona ngathi kufanele ukuthi uhulumende yenze something.
Ungathini wena okumele kwenziwe nguhulumende ukuze kungabi lezehlakalo ezifana nalesi?
Mina ngibona ngathi uhulumende through i-Ministry of Transport kumele ukuthi bafake ama-humps khonaphana. Siyakwazi ukuthi ama-humps afunakali ku-highway, but ngomumo use-cross state ngibona ngathi kungcono kakhulu ukuthi befake ama-humps endaweni yenaleyana, because abantwana besikolo bayatshaywa lawo, impilo yabo ithathwe, abadala lawo bayatshaywa khonaphana e-cross state. So ku-highway akufunakali ama-humps, but mina ngibona ngathi it will be a good thing for the government ukuthi iyenze kwenzela ukuthi ama-extend lawa abe malutshwane khona phana e-cross state. Sisevi impilo yabantu ngenxa yokuthi khonoko kwenzakala kathesi hhayi sokuhambe esigabeni esikhulu kakhulu lokuyana kokuthi ngibona futhi even ama-traditional leaders kumele ukuthi bayenza amanye amasiko khonaphana, because sokuchitheke igazi eliningi khonaphana ngenxa yezimota zona lezi. So uhulumende kumele ukubona ukuthi even amapolisa, when it comes to policing, bamake sure ukuthi khonaphana imota zingamelanga ukuthi zirenge khonaphana e-bus stop ye-cross state, zingarengi khonaphana, because kwadizayini kwakuthi amabhasi arenge khonaphana, but imchova layo iyayenza njani, iyarenga khonaphana. So sokusiba nzima kakhulu. Ibhasi nxa rifuna ukuma khonaphana kuya kulezi mota ezigadisa abantu from cross date to one khona kuyana kuyabangela iy'ngozi ezifanana nalezi. So uhulumende ngibona ungathi kungaba ngcono afaka ama-humps even kulama-speed limits, but ama-drivers kaalandeli khonokuya. So mina ngicabanga ukuthi even e-St Mary's khonaphana kuya kumele ukuthi kube lamanye ama-humps, because abantwana besikolo labo bayatshaywa belahlekelwa le mpilo. Even eKenimo khonaphana indawo zona lezi engikhuluma ngazo usuhighway Bulawayo Victoria Falls kumele ukuthi uhulumende ayenze khonokho engikutsho. Ngiyabonga Chris Kandi.
Lo ngukansila weDethe umnumzana Stanley Torima obexoxa lo Chris Gande kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Sizigqiba ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba lomculi wezokholo uThemba Maseko, yena osethule i-single elesihloko esithi uthando lukaJesu. Untungamili Nkomo we-Studio 7 uyalandisa.
Lisizwa itabuka empandeni ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Kulingoma idumisa uNkulunkulu kuyikhisimusi nje kusasa.
Yeah. Kilizo ngabalandeli, bengicela kakhulu ukuthi lengoma bacela ukuthi ngibaculele yona. Bebefise bona ngenye type yo music engasiyo le engiyenzile mina ngasengibona ukuthi mina ngihlanganise ibe as gospel maskandi. Bangicelile ngesizathu sokuthi banokuvakasha, bebenovakasha enkonzweni, bafike yomuntu angitshela ukuthi azi uma ucula le ngoma. Ubuhlungu zonke ngabe ngizizwa emzimbeni ziyehla.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho Maseko kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngingangithinta kule nombolo yase South Africa 0631531280 0631531280.
Abalandeli ubachiyela waphamase.
Ngithikini ngiyanithanda kakhulu, niqhubeke njalo nisupporta, niqhubeke njalo nisikhulisa, niqhubeke njalo nisenza sibe ngabantu emphakathini. Sizoqhubeka nathi silenzele okumnandi okuhle nikufisayo enikucelayo kithi. Nanjalo niyeza isidili cha maduze.
Siyabonga Ntungamili, namhla ubesiphathele umculo wokholo okaThemba Maseko.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, oh, the mistletoe.
Singekehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ingcwethi zezomnotho zithi akutshengisi ukuthi sisesikhathini sekhisimusi emadolobheni ngoba abantu kabasatholi imali enelayo ukuthi bajabule ngalesi sikhathi ngenxa yomnotho welizwe owehlulayo ukuvuka njalo. Izakhamizi zemaphandleni esabelweni sezansi emandebeleni zithi ukubhidlika komnotho welizwe okuvezwa ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kuzadala ukuthi ikhisimusi yalonyaka ibe duma. olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi ngisithi libe lempela viki enhle njalo lisile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.